ndakashanyira sisi vangu ndivanda ndakashanyirawo saka iwo vanoita zvokubika nzungu vachitengesera makorokoza aya saka takange taenda unotsvaga huni imomuya munenzichera makorokoza saka magadhi akangouya isati zvizivirika kuti magadhi acho akaita sei kana kuti tori vaenzi ikoko saka indakatongozoonawo chii makorokoza akumhanya tikati asi kwaita chiiko unzwa magadhi magadhi saka inini pandakazosimudza musoro kuti ndikarise kuti chiika ndakatongozonzwa bhuleti ndatoti ndapfurwa ndapfurwa mupandisiyawo saka vanhu vakapfurwa time one vakawandisa zvokuti umwe akatofira ipapo unzwa kuti umwe wacho kuti akatofa futi nekuti ndakabva ratongotakurwa mumanywanini kukliniki ndakatozotakurwa kubereka
saka bara ramuri kuti rakapinda mudumbu rakwanisa kubviswa here
ehe varioparata vakaritsvaga pavainge vachiriona pasikanika but vakazorishaya ipapo vakatozoriwanira mudumbu chaimu chaimu panogara chikafu paipai saka vakatozooparata katuu mudumbu imomo tirakwanise kuribata
vakakwanisa here kusvitsa kumapurisa nyaya iyoyi yekupfurwa kwenyuiko
mapurisa iyo ekwajazwa ari kuziva but nguva yacho papasisina vaitya kundinonokera but mapurisa ari ikoko akaudzwa
saka makakuwadzwa muri vangani vari pachipatara ipapo
indakatongoperekedzwawo nehama yangu mumwe naumwe aisimudza hama yake saka vamwe aminoti varipi
makava muine vanhu vakawanda zvakadii munzvimbo iyoyo
ii vanhu vanga vakawanda kumaabhauti 60 kana kupfuura handimoziva makorokoza akawandisa ka asi mune mune vamwe vanhu vanenge vachitengesa vaya saka tatakangosangana vanhu vanga vakawandisa
nzvimbo iyi iri pasi pezimbabwe consolidated diamond company here
mune mishini imwe irimo mukati but isu tine tiri kunze manje hatipindi mumafire guard muyamwe mavakaisa fenzi dzavo